vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vakoti veZimbabwe Nurses Association zina vaEdwin Nema vati vana mukota vasi kuzofundidzirwa nekudzingwa mabasa sezvakataurwa nehurumende. Vanhema vati hurumende haisi kukoshesa utano hweveruzhinji kana vachida kutora vana mukoti vange vave pamutyandigiri vachivapinza basa. Vanhema vati vana mukota ava vakura zvekubata basa nemazvo.
Government inofanira kuzvira vanhu tsitsi. Handiti, how can government employ my old nurses? Vachembera kuti isusu we are dealing with my graduations. Handiti, mishonga ikuti kana tichi administer mushonga isusu tiri kuti kana tichi administer 5 meals it should be 5 meals, kana tichi administer 10 meals it should be 10 meals. Saka tiri kuti if you are taking somebody down 70 years mazisa ake haachanasi kuona, handiti, then you are also putting the community at risk yekuti anakukwanisa kupuwa overdose kana kuti underdose. Two, we are saying government should actually provide ma tools of trade, ma gloves, oxygen, mishonga yakakwana muzvipatara kuti varwere vedu vabenefite.
Mumwe mukoti vaHilary Tapuwa Mboko vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vari kurarama upenyu hunorwadza nekusiririsa zuva nezuva. Vamboko vati varikuda kuti hurumende ivapewo mari inoenzana neinopiwa vamwe vana mukoti munyika dziri mudonho reAfrica.
Physically kuenda kubasa chakunototirwadza nekuti mari dzacho hadzikwani kuti tiende kubasa, asi tichida kunobatsira vanhu. So tikasvika taneta hatizo offer the good quality of service yatinofanira kuoffer. Kumba chaiko tinoita siya kusina kuita zvakanaka. Saka socially adzimai vasarawo vane maproblems avo. So socially tinenge tine problem even the society, and tiri kuonekwa kunge vanhu vasina basa nekuti tiri vanhu vanenge vachingova vanhu vasina zvavanonyatsowana. Andirika emotionally tikasvika kubasa tine emotional pain. Zvikureva kuti isusu mabatiro edu ebasa anonosiyana nezvatofanira kunge tichiita tichiita kubasa. Tofanira kunge tichinyatsoita basa redu zvakanaka, asi kana iwe uri emotionally usiri stable zvinoreva kuti service that you are going to provide haichanyatsobuda zvakanaka. So isusu tiri kuti mari dzemanesi ngadzikwane, andirika, kuitira kuti manesi anyatso offer the right service takasununguka. Isusu hatina dambudziko, hatina mari dzakawanda dzatinoda. Kana vakangokwanisawo kungotisitsawo pane mari dzinotambirwa neSADC.
Nyamukuta Tsitsidarare vatiwo mashoko ari kutaurwa nehurumende kuti kuramwa mabasa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika handizvo. Nyamukuta Darare vati vanongoda kukosheswa nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Chikuku zvataurira pano muzvara nhasi kuyauzoratidza kuti hatisi vanhu vari kusundwa ne like zvavakutaura kuti we are politically motivated. Tiri vanhu vakamira pachokwadi, tiri vanhu vane hanya nemazimbabwens edu. Pari zvino tiri kupota tichikonsulta vauyawo vane zvavari kunzwa kana vanenge vada kungobatsirwawo nekupiwa health education kuti mozvifambisa. Tiri kutaura nevanhu vakangosiyana siyana. Nazvinhunha dzedu dzatanga tinadzo kwanguri kuchema kuti dai hurumende yationawo yatikoshesawo sana semanesi sana mukoti muno muZimbabwe. Tine shungu, tine bundu repamwoyo pedu kuti dai zvinhu mashandiro atinoita dai agadziriswa, dai avandutswa. Zvinova kuti isusu tiri at risk, vatiri kushandirira vacho at risk.
Mumwe Nyamukuta amai Hamu Chipinduko vati sezvo vachipiwa mari yavo iri mabhondi inenge yakadereresa zvakanyanya sezvo mitengo yezvinhu yakasiyana nekuti uri kushandisa mari ipi. Amai Chipinduko vati wavana musiyano wavari kuona pakati pehurumende yava Emerson Munangagwa neyavaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Bhondi riri kunzi 1:1 nemuromo, but zviri kuitika reality bhondi is 1-50% of which isusu mari chaichai yatiri kutambira ka ispinas. Saka semhuri dzedu dzakutadzwa kuenda kuchikoro, isusu takutadzwa kuitawo zvinokwanisira kuti tirarame. Ndo zvatiri kuchema nhasi muAfrica Industry kuti aiwa basa hamutidzingi, ngotipaiwo mari dzedu dzatiri kukumbira dzikozi dziri genuine kamari. After all we wrote a 14 day letter to notify. 2 days only out for Monday wobva watoti basa madzinga, of which 14 days sambainadzo vasingaverengi vasingarespondi. Aiwa government itsva yatakatambira iyi kai, ngaitinzwisisewo kuti tionewo kuti tabva mugovernment yekare tamugovernment yenyuwani.
Sangano rezina raudzawo nhengo dzaro kuti vachiri muhurukuro nehurumende uye vavimbiswa kuti hakuna achadzingwa basa nekuda kwekuramwa mabasa uku. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nekuda kwenharembozha dzanga dzisiri kudayirwa. muAfrica Union Square maiswa makadbox kuti vane zvinyunyuto panyaya yanamukoti vanyorere kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.